Mapurisa anga ashedza mutungamiri wemayouthi Secretary weAdministration Honorable Passions Vanda kubulawayo vachida kumupomera mhosva.
Chikonzero chavanga vashedzerwa kumapurisa changa chimbori chei?
Yekudedzera kuratidzira kwevanhu veZimbabwe pamairana nemaelections asina kufamba zvakanaka, asi ranga risiri chokwadi, dzanga dziri nhema.
Iko kuratidzira kuri kutaurwa nezvako uku kuriko here zveshuwa, kana kuti mashokowo ari kungotenderera tambo dzinzwa dzichitaurwa taurwawo kumwe? Zvakamira sei papapo?
Anga achipomerwa mhosva isipo isinga existi mumitemo yeZimbabwe, akavatsanangura kuti haana mbodaidzira kuratidzira kwevanhu. Akangotaura chete kuti ndo urongwa huripo, kana nguva yacho yakwana mapurisa achaziviswa zviri pamutemo, sezvinoitwa nemutemo, vanhu voratidzira zviri pamutemo. Ndonhawo hombe yaanga adaidzirwa nemapurisa.
Matanho amatorawo sebato ndeapi pamusoro penyaya iyoyi?
Tatumira magweta edu makuru ikoko kunomiririra panhau yaanga achipomegwa. Tinotenda kuti azonzi ngaaende hake kumba, haana kupfigirwa muchitorongo.
Mashoko enyu imi sebato pamusoro pekushandidzana kwenyu nemapurisa munyika panyaya iyoyi, kana pane dzimwewo nyaya dzamunoendeserana kumapurisa nadzo?
Tinoramba tichishoropodza nyaya yekuti mapurisa anoramba achidaidza vanhu, achisunga vanhu, achivhundutsira vanhu vasina mhaka.